izuva rakanaka takatarisira nokuti mukatarisa bumbiro ndiri remutemo rinotaura kuti iye zvino musati maenda kunovhota munenge makutoziva kudhara kuti kubva musatakapedzera kuvhota tichaverenga makore mashanu pamwedzi wakati pamwedzi wakati tenge takuvhota saka naizvozvo hatigoni kupfuurira 21 August tisina kuvhota takatanga takagadzirira sepdp uyezve sebato remdc alliance munova matichikondesatiri ana vanelson chamisa unova purezidendi vedu
vagutu munotiiwo nekuziviswa kwedheti iri
izvi zvinhu zvatagara takatarisira nekuti ndofunga zvanga zvatova pachena kuti maelections achashedzerwa July asati apera saka handingati takashamisika zvedu kuti pakaitwa promulgation ya 30 July seiyo dheti remaharmonized elections chingangoti chakatishamisa ndechekuti tatifunga kuti kuda vamunangagwa vachamira kuti nyaya iri kuchiriridza mazuva ano yevoter fraud ikwenenzverwe nokuti vateereri vanoziva kuti zveshuwa election isina voter fraud rakachena zvakafanana nokupinda muring yeboxing yonzwirwa nemumwe heavyweight boxing champion iori kana kuda featherweight kana kuti bantamweight wonzichirwa neheavyweight nokuti mwe anenge achiwa neadvantage kare
regai nimbodzokera vana vachikwinya handitiwo munoti nezvataurwa navagutu zvikuru panyaya yekuti voters roll ringadai rakatanga rakwenenzerwa
ichokwadi hatinyanyopesana navagutu ipapo ndinondo nemuono umwe chete indinofunga kuti nyaya hombe haisi nyaya yekuti dheti rataurwa navamunangagwa ringatishamisa ivo haringatishamisa asi nyaya yekuti election haisi event kana kuti chiitiko chomusi umwe chete election iprocess kana kuti chiitiko chemazuva akawanda mukurarama kwatinenge tichiita mukufamba tichienda kunozokanda ballot redu mubhokisi nyaya yokutanga ndeyekuti hatisi kuwirirana nenhano dzatiri kuita kuti tisvike pakuzokanda bepa mubalot nyaya yatisiri kuwirirana yokutanga inyaya yekuti voters roll kurejista chaiko chaiko kuri kupera mangwana musi wefriday musi wa 1 June sezvinotaurwa nemutemo mutsva ande munozviona asi mutemo mutsva uyu zvakare wauya nguva yatanga tichiudzwa nemutemo uchangobva kubuda wacho iwo kuti voters roll yanga ichifanira kuzopera 12 days after nomination court saka kuti tinoona vanhu vanga vakatoti ichabva kusouth africa kudzokera kuzimbabwe ndozvinovhota 12 days after nomination court asi pane mutemo wazouya nhasi ukati voters roll inopera kurejestwa mangwana ndo pointi yekutanga pointi yechipiri ndeyekuti hatisi kuwirirana panyaya yeballot paper ballot paper inyaya yekutiwo hurumende yakatenga maballot paper kwatisingazivi hurumende iri kuprinta maballot paper atisingazivi nhamba yavo hurumende iri kuda kuprinta maballot paper kwatisingazivi kuti ndokupi izvi hazvienderani netsika dzemagariro emaelections edzimwe nyika dzose pasi rose saka isu semdc alliance sepdp tiri nemdc alliance tiri kuti tichabatana nemwe zimbabwe yose mhomho yose dikelele musi wa 5 June nechipiri muharare tomboti ngatichisanganai tinoenda kumahofisi ezek
vagutu nyaya imwewo inofungwa nevanhu inyaya yemhirizhonga kana pangonzi kutsvaga rutsigiro kana kambeni yatanga imi munoona here zviri zvakasiyana kana kuti rwendo runo masamba akasiyana tichitarisa sarudzo dzimwe dzapfuura tichiona kurudziro yedu kana vamunangagwa yekuti havadi mhirizhonga
mwaka uno masamba anenge akatisiyanei zvishoma vene nokuti tinoona mapato ezvematongerwo enyika kutaura zviro kwazvo chaizvo achikwanisa kunge achiita mameetings avo angava mapublic meetings marallies kana even mameetings avo emastructure nyika yose zvayo handingadi kureva nhema kuti pane bato ringanzi rakati toda kuita rally kungava kujocholo kana kuti kwamupandawana kana kuzhombe kana silovera roti tarambidzwa apoo handisi kuda kuti ndingoreva nhema chakanaka chakanaka